Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri, nyamavhuvhu 15, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vocherechedza zuva remauto vachivimbisa kugadzirisa matambudziko ari munyika. Asi vachitaurawo pakutsvaga rutsigiro mutungamiri weTripleC vaNelson Chamisa avati vakasarudzwa ndovangatodzorera chiremera kune vanodzivirira nyika. Bato reTripleC rinoti nhengo dzaro 40 dzasungwa muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vatungamira urongwa hwezuva remauto kana kuti Zimbabwe Defence Forces Day, vachishora nyika dzavati dzinoda kushandisa chisimba dzichitemera dzimwe nyika zvirango. Urongwa uhu hwaitirwa kunhandare yeNational Sports Stadium muHarare. Ivan Zininga weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa havana havo nyika yavadoma kuti ndiyo iri kuita zvembabvu nekutemera dzimwe nyika zvirango, asi ivo nevamwe vatungamiri vehurumende yavo nevavanodyidzana navo vakatemerwa zvirango neAmerica nedzimwe nyika dzekumavirira vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Asi ivo vanoti vakatemerwa zvirango nekuti vakatora minda kubva kuvachena vachipa vatema. Vavimbisawo kugadzirisa mamwe matambudziko ari kusangana nemauto akaita sekushaya motokari dzebasa uye dzimba dzekugara.
Semukuru wemauto yeZimbabwe Defence Forces ndaita sarudzo yekuti timhanyisa kutenga kwemichina inoshandiswa nemauto. Mauto edu takamapa zvakare mari nezvimwe zvinowanisa raramo. Pamusoro peizvi, tiri kugadzirisa zvakare nyaya yekutakura kwemauto sezvo tiri kutenga mota dzinosanganisira mabhazi anopfuura 200.
Vachitaurawo kwaseke nhasi mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change CCC vaNelson Chamisa vatiwo vakasarudzwa vachadzorera chiremera kumauto.
Nhasi zuva rakatikoshera, tatisingafani kuita musangano uyu. Nhasi zuva rekuremekedza vashandi vedu vekudefense forces. Isu munyika medu inenge isingadzi defense forces, inenge yakunzi defense services. Ndava tinoda kuti masoja edu, mauto edu ave mauto enyika kwete ebato. Varemekedzwe vachishandira nyika kwete kushandira bato. Saka nhasi tinocherechedza tiri muno maseke kukosha kwakaita musoja, kukosha kwakaita CIO, kukosha kwakaita mutikiti vanomufei.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University Dr. Alex Rusero vati mauto haafanire kupinzwa munyaya dzezvematongerwo enyika.
Izuva iro ratinenge tichiona ruremekedzo rweivarume nevakadzi ava sezvo ririro basa ravo rekuchengetedza nyika maerenge nekuti isaende mumaoko nevapambepfumi.
Vanopikisa vanochema-chema kuti mamwe mauto anomboshandiswa munyaya dzezvematongerwo enyika kuchichorwa kodzero dzevanhu. Muna 2017 mauto akatungamirawo urongwa hwekupidigura hurumende yamushakabvu Robert Mugabe. Panyaya yechiremera chemauto, Dr. Ruserovati.
Aiwa, chiremerera hapana sekuti pari zvino nyika yeZimbabwe manyama amire mirongo pana urirwa dzevashandi vashandi havasi kufara havasi kugutsikana saka tikabvumirana imi neni kuti Mauto vanotovawo futi vashandi rehurumende munobva mangotozivawo nyonga nyonga iri muhurumende tichikura isusu vana vaive vanhu vanoremekedzeka kunyangwe kumagariro avo chaiwo magariro avo chaiwo mararamiro avo vana vachikura kuti ini ndinoda kuzoita musoja
mhembero dzekupembedza mabasa ari kuitwa nemauto dzaitwa mumatunhu akasiyana-siyana munyika dzichitungamirwa nemakurukota ematunhu ndakamirira studio 7 muwashington dc ndini Evans Zininga.
Sangano remubatanidzwa wenyika dzekumawirira tinodzokorora. Sangano remubatanidzwa wenyika dzekuchamhembe kweAfrica reSADC rinoti richatumira vaongorori vesarudzo vakawanda kuZimbabwe nemusi wechishanu. Asi vaongorori ava vari kuenda kuZimbabwe pave kuratidza kuti pave kuita ropa rakaipa pakati pehurumende nevamwe vari kuongorora sarudzo vave kugara vachiroverwa bembera mubepanhau reHerald kuti vanogona kudzingwa. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Dr. Nevas Mumba wekuZambia ndo vachange vachitungamira chikwata cheSADC Electoral Observation Mission chiri kuuya kuZimbabwe ichi. Vanoona nezvekuburitswa kumashoko muSADC amai Barbara Lopi vaudza Studio 7 kuti vaongorori vesarudzo ava vachaendeswa kumativi mana enyika.
Nhumwa dzechikwata SEOM dzichange dziri mumatunhu ose gumi eZimbabwe kuti vaongorore zviri kuitika pamberi pesarudzo nezvichaitika dzaitwa uye zuva rekuvhota. Asi ini handigoni kutaura pamusoro pekuti chikwata ichi chanonoka kutumirwa kuZimbabwe kana kuti kwete, haisi nzvimbo yangu.
Amai Lopi vati chikwata ichi chichaongorora mafambiro esarudzo kuti anoenderana here nemutemo weSADC Principles and Guidelines Governing Democratic Elections uyo wakawandudzwa muna 2001. Mumashoko kuvatori venhau, SADC yati vasarudzo dzeZimbabwe dzinofanira kutevera zviga zveAfrican Union neUnited Nations zvinokoshesa kodzero dzevanhu. SADC yati iri kushushikana nemashoko emutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba mubepanhau reHerald yekuti vachadzinga vamwe vaongorori vesarudzo vanonzi vari kuita zvematongerwo enyika. Nhasi bepanhau reHerald raenderera mberi richishora vaongorori vesarudzo kubva kukata senda rinotungamirwa nevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaJimmy Carter uye reEllen Sirleaf Johnson Presidential Center for Women rinotungamirwa nevaive mutungamiri wenyika yeLiberia amai Ellen Sirleaf Johnson. Nyaya yekudzinga vaongorori veEU muna 2001 yakapowa kuti Zimbabwe itemerwe zvinango negungano iri. Vachipowa pfungwa dzavo nezvechikwata ichi, mutungamiri weMDC vaDouglas Muonzora vakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika vachiti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka, vati SADC yadya manonoko.
Iyi haizi nguva yekuti inoita kuti vazive kuti sarudzo dzadzakamira sei. Inguva shoma zvikuru, chavachangoona chete kuona vanhu vachivhota. Asi kana tichitarisa sarudzo, tinotarisa kubva pakusarudzwa kunoitwa nenomination court. Saka sarudzo idzi kupinda madziri kukama mukaka wakakora kare.
SADC yagara hayo iine chimwe chikwata kubva kumuzinda wayo kana kuti SADC Secretariat chakapinda munyika musi wa10 Nyamavhuvhu. Hatina kukwanisa kubata vanoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato reCCC amai Gladys Hlatshwayo. Asi mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vari kuchema-chema kuti sarudzo dzemunyika dzinoita kunge hondo, vachikurudzira SADC kuti itore matanho.
Every time we have elections in Zimbabwe, there has to be loss of lives. Zvinonyadzisa.
Vakafanobata chigaro chemukuru muofisi yekuburitswa kumashoko muZANU-PF vaFarai Marapira vaudza Studio 7 kuti vanopikisa vagara vanongoda kuruva bembera kuSADC pasina zviripo. Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vachishanda nemedical research and training center muHarare vaSADC muradzikwa vati SADC imbwa isina meno.
Ukama uripo kati pe SADC ne ZANU-PF. Tingati ukama uemkwasha na watezwari. SADC inga goni kutisiura ZANU-PF. Pane zunu shakawanda. Nge chakato firinga my elections. Nekuti katasa my elections. Tisi utasana na waya. Tine zunu zminga mpini zishinji shatukanga niskwa.
Zimbabwe iri kuita sarudzo muswa 23 nyamavhuvhu asi masangano anorwira kodzero dzevanhu akaita seCrisis in Zimbabwe Coalition, Amnesty International, Human Rights Watch nehurumende yeAmerica vagara vati Zimbabwe ingakwanise kuita sarudzo dzakachena nekuda kukumbunyikidzwa kwekodzero dzevanopikisa. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Mutungamiri webato rinopikisa vaNelson Chamisa veCCC nhasi vanga vari kuGoromonzi nekwaSeke mudunhu reMashonaland East vachitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dziri kosvondo rinouya. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekutsvaga rutsigiro waitirwa pachikoro chemadamombe kwaSeke kumashonaland East, vaChamisa vakurudzira vatsigiri vebato ravo kuti vabude neuwandu hwavo kuvhotera shanduko kunyange hazvo vari kushungurudzwa nevanhu vanofungirwa kuti vatsigiri veZANU-PF. VaChamisa vatiwo kana vakakunda vachavandudza nyaya yedzidzo munyika, kubhadhara varayiridzi mioro inofadza, pamwe nekuona kuti vana vari muzvikoro zvepasi vadzidza pachena.
Number one, ticha adzorerwe udzamu. Atambire mari nemvuri, mari nechirevo. Kwete ticha anenge ane mudumbu musina chunhu, homwe isina chunhu, mumusoro chete ndo mune chunhu. Zvinozopera zvati zviri mumusoro zvinotama kuenda kuhomwe. Osara musoro hamuchina chunhu. Vana havachina chunhu chiri kupuwa nokuti musoro kwangu wabhanga muzere mhepo. Saka ngatigadzirei dignity ya ticha adzokere pakuva munhu ane chirevo.
Vavimbisawo kuti hurumende yavo ichavandudzawo upfumi, asi vachiti vachamboshandisa dhora rekuAmerica kusvika zvinhu zvagadzikana. Vari kumirira CCC kwaSeke musarudzo dzeparamende vaWillard Madzimba Muto vaudza Studio 7 kuti vanhu vakawanda vatadza kuuya kumusangano nekuti vari kutyityidzirwa. Izvi zvatsinirwawo naMike Kerry naSambani, avo vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka munzvimbo iyi, asi vakafanira kubata chinzvimbo chemukuru muhofisi yezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vaFarai Marapira. Vati bato ravo harikurudzire zvemhirizhonga.
Kana kune anenge ambunyikidzwa arambidzwa kuenda kurali, kune arohwa aitwa kana ipi violence ngaende kumapurisa, nekuti isu hatina mwana wemusangano ane kwaari kuenda achirambidza munhu, kana mwana wemusangano ari kurova munhu asiri weZANU-PF. Kana pane aita izvozvo ari kuita zvemusoro wake, haasi kuita zveZANU-PF.
Asi vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vati kunyange hazvo vatungamiri veZANU-PF vachiti havadi mhirizhonga, havana matanho avari kutora kuidzirira.
MuZimbabwe hakuna chinonzi sarudzo dzejekerere, hakuna yavanoti free and fair and credible election, ndekuti kune mhirizhonga yakaomarara.
Zvichakadai, bato reUnited Zimbabwe Alliance riri muBulawayo umo riri kutsvaga rutsigiro sematauriro emutungamiri waro Amai Elizabeth Valerio.
Tasangana nemavoters avo tichitenderera kwavanogara, macommunities kwavanoshanda, tichinyasowana nguva yekuti titaure nevanhu, tinzwisisewo kuti chii chavari kutarisira kuti tiite seuza kana macandidates edu apinda muoffice. And tiri kufara tichiona kuti response yevechidiki vakawanda vari kutarisira kuti nyika ichinje. Vanoziva, vanonzwisisa kuti vanofanirwa kutonovhota. Vana vadzimai vakawanda vari kutoshamiswa nekuti wanga vasingazivi kuti pane mudzimai.
Zimbabwe ichaita sarudzo dzemutungamiri wenyika, paramende nemakanzuru nemusi wechitatu svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Zvichakadaro, bato reCCC rinoti nhengo dzaro makumi mana kusanganisira vari kumirira bato iri musarudzo dzeparamende mudunhu reGlenview South vaGrand Mohakata dzasungwa dzichinge dzichiita musangano wekuenda kwanga kuchiungana nhengo dzebato iri kuChuru. Vamwe vanonzi vanga vachitarisirwawo kunge vachienda kumisangano iyi vavharirwa kunze nemhirizhonga inonzi yazoitika mushure mekunge mapurisa aparadza urongwa uhu. Mumwe anga achitsvaga rutsigiro kuChuru Farm vachimirira bato iri reCCC vaTrust Chikomo vaudza Studio 7 kuti vasungwa ava vachakachengetedzwa pabudiro police station. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vasungwa ava vanga vasiri kuita zvavakazivisa mapurisa kuti vachaita pamusangano uyu, vachiti mapurisa anzwa zvichemo zveveruzhinji zvekuti nhengo dzebato iri dzanga dzichiita ruzha. Vanyati vati mapurisa achiri kuferefeta nyaya iyi. Apo kwasara mazuva masere kuti nyika ipinde musarudzo dzegore rino, vechidiki vakawanda vanoti vakagadzirira kuenda kunovhota zvine mutsindo rwendo runo. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wechidiki mudunhu reMakoni West vaYoungstown Dzikiti vanoti vagadzirira chose kuenda kunovhotera vanhu vavanoda.
Ndatononokerwa kuti inini ndiite sarudzo muupenyu hwangu rekuti ndinoda kuti nyika ifambiswe sei. Ndatogadzirira kuti musi wa23 ndichaita sei nesarudzo dziripo. Vechidiki wee, kuseri kweguva hakuna munamato. Hatidi vanhu vanoda kuzobvunza kuti chii chadya nyemba. Imuri kuona matimba enhembo. Vhoti yako inochinja upenyu hwako.
Mumwe wechidiki mubato reCitizens Coalition for Change uye ari kukwikwidza kuita kanzura muHarare vatakudzwa ngadziore vanoti vechidiki vane sarudzo iri nyore kuita rwendo runo.
Vakati ivo vana vamunangagwa muna 2018 dzidzo dzinenge dzashanduka. Vakati ivo mabasa anenge ako magetsi tichida 2200 megawatts. Vakati ivo vanenge vatipa 3000 megawatts. Vakati ivo mudistrict imwe neimwe vachange vaisa chipatara. Zvakaitwa here? Hazvina kuitwa. Asi riri kuti mabasa edu ndo anofanira kuzvitaurira. Mabasa api? Kana tichiziva kuti nyika yakavondomoka.
Asi mumwe wechidiki muzano PF Mubulawayo Nyari Bechani anokurudzira vechidiki kuti vavhotere bato rake.
Kana vakunovhota pai vechidiki, ngavasafunge ruviri kana rutatu. Takaona isu kuti baba Munangagwa nemaMP nemakansela avo ndivo makandidates akakodzera kuve vachibata basa iri.
Mushandi musangano reElection Resource Center Takudzwa Tsunga anoti ongororo yavakaita mwedzi miviri yadarika inoratidza kuti pane vamwe vechidiki vari kuti havasi kuvhota musarudzo nekuti havana chivimbo nemaitirwo esarudzo dzemuno.
Zvakabuda pasurvey yatakaita ndezvekuti number 1 only 71% emayouth ndivo vari registered kunovhota. Pa71% emayouth akaregista kuvhota, only 94 ndivo vakati vachabuda ndemusesarudzo kunoenda kunovhota. So pane 6% yemayouth vari kuti havasi kubuda kunovhota musi weelection.
Asi chipangamazano musangano reHeal Zimbabwe Trust vatapiwa naShe Chiriga vanoti zvakakosha kuti vechidiki vapinde zvine mutsindo musarudzo dzinoitwa munyika.
Kuvhota ndihwo hwaro nembiro yedemokrasi yedu, uye ndipo pokutangira mukutaura zvizere zvatingada sevechidiki maringe nekutungamirirwa kwatingada kuti nyika ino iitwe. Kurudziro yedu kune vamwe vechidiki ndeyekuti ngatitarise ramangwana redu nekusarudza vatungamiri vasina nhoroondo yekukundikana.
Murume wechidiki anoshanda nesangano reZimbabwe Initiative for Peace and Research uye achiongorora nyaya dzevechidiki vaJustice Muzondiwa vanoti vechidiki ngavabude neuwandu hwavo kunovhota vasingatyi.
Mashoko angu kune vechidiki ndeyekuti ngatiendei kunovhota musarudzo idzi takasununguka kuvhotera mutungamiri watinoda. Sevechidiki ngativhoterei vanhu vatinoziva uye vatinomiririra zvido zvevanhu nekugadzisa matambudziko atasangana nawo mumagariro edu.
Makwikwi esarudzo yemutungamiri wenyika anoratidza kuti ari pakati pemutungamiri weZanu PF vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa. Vaviri ava vakatatsurana zvine mutsindo musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2018, iyo yakakonzera mutauro mukuru mushure mekunge vachamisa vapikisa kukundwa kwavo navamunangagwa. Asi dare reConstitutional Court rakaramba rakamira nezvakange zvabuditswa neZimbabwe Electoral Commission zvekuti vamunangagwa ndivo vakanga vakunda. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nevamwe vavo gumi nevasere nhasi vapomerwa mhosva yekuda kurambira pachigaro mushure mekuramba zvakanga zvabuda musarudzo mudunhu reGeorgia muno muAmerica. VaTrump vanonzi vanga voita zvinoitwa nezvikwata zvembavha huru kana kuti criminal enterprise. Mhosva dziri kupomerwa vaTrump dzinotevera dzimwe dzavakapomerwa muWashington DC, New York neFlorida munguva yapfuura dzine chekuita nenyaya dzekuramba zvainge zvabuda musarudzo muna 2020 mushure mekunge vakundwa navaJoe Biden. Asi vaTrump vanoti vari kushungurudzwa nekuti vari kukwikwidza vaBiden musarudzo gore rinouya. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganyawe weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Zvinoreva kuti nyaya dzaTrump dziri kuramba dzichivamomotera kupfutidza nekuchallenja kana kuti yatingati mbirishonga yakaitika pavakadyiwa navaBiden. And izvi zvinouya futi after vaindaitwa futi kune mamwe mastates and yekuGeorgia haina kunyanyosiyana zvakanyanyonyanya nemamwe maindictments ariko, nokuti ari kungotaura nyaya imwe chete yokuti vaTrump vaida kushandura yatikati mavotes kana kuti maelections.
Zvamira zvakadaro, vangakwanisa here kuenderera mberi nekumira semumwe vachikwikwidza pasarudzo dzichange dziriko gore rinouya? Nekuti tiri kuona kuti vari kuti ivo hurumende yavaBiden iri kuda kuvasungirira kuti vatadze kupinda musarudzo idzi.
Pane zvino hapana chati chaitika chinotadzisa vaTrump kuti vapinde maelections ari kuoneka achiitika gore rinouya. Vakazoenda pamberi pedare vakabatwa kana kuti nemhosva pane eni nyaya yavari kupomerwa iyi. Izvi zvinovatadzisa kuti vakwanise kuva vachikondesta atingati mumaelections. Tokuona kuti veGeorgia vari kuti nyaya iyi inogona kupera within 6 months yatanga, meaning to say kuti vanogona kubatwa nemhosva kana kubatwa asina mhosva before maelections, zvinova zvinopa mukana yokunyatsokuona kuti maelections anenge anani pakati pavaBiden kana kuti vaTrump here.
Zvii zvingadzidzwewo nehurumende dzekuAfrica uyezve neZimbabwe pane zvatiri kuona zviri kuitika imo muno muAmerica?
Zviri kuitika muno muAmerica zvinhu zvinokwanisa kudzidziwa nedzimwe nyika, kunyanyanya dziri kuAfrica, kuti kana pakapwara mhosva ungave uri president kana kuti wabuda pachigaro, zvinhu zvinofanira zvichionekwa zvichienda kumatarendi mhosva. And nyaya iyi inotadza zvekare kusimba kwakaita atingati mainstitutions emuno muAmerica, kuti haanei kuti ari pachigaro ndiani, kana pangovhiringidzwa yatingati democracy kana kuti independence yemainstitutions, kunyanyanya anoona nezvekuvhota. Munhu anofanirwa kuve achibatwa achiitwa held to account through atingati matarendi mhosva sezvatiri kuona panyaya yavaTrump.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunare kuTexas muno muAmerica naMavelous Mhlanganyawe weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emuNigeria makumi maviri nematanhatu anonzi akaurayiwa mudunhu reNiger nemusi wesvondo muchire mekunge ahwandirwa nevamwe vari kuita mabasa eugandanga vachipamba vanhu kuti vapiwe mari. Izvi zviri kuitwa matunhu akaita seNiger, Kaduna, Zamfara neKatsina. Chikopokopo chainge chaenda kunobatsira mauto aya chinonzi chakadonhedzwawo. Munyika yasarudzwa nemazuva masere chete kuti ipinde musarudzo dzemutungamiri wenyika, paramende pamwe nemakanzuru, nyaya yehupfumi hwenyika ndiyo iri pakati pakuve pamiromo yeveruzhinji avanoti vanotarisira kuti vachasarudzwa vachazadzisa vimbiso dzavari kupa munguva ino yekutsvaga rutsigiro. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC rinotungamirwa navaNelson Chamisa riri kuvimbisa kuti chimwe chikuru charichatanga kugadzirisa kana rasarudzwa kugadzirisa upfumi hwenyika, richiti veruzhinji vari kunonga svosve nemuromo nekuda kwemafambisiro enyaya dzeupfumi nebato riri kutonga reZANU-PF. Mutevedzeri wemutauriri webato reCCC vaGift Ostalos Siziva vanoti bato ravo rakatozivisa zvarichange richipa veruzhinji kana mutungamiri wavo vaNelson Chamisa pamwe nebato ravo vakasarudzwa.
chini chata ufana kuita masarozo munu wese tinofana kubuda ni wandu tovotera Zimbabwe chane kuti pauno enda pa ballot tinongo chivotera bato rinogona kukupa chekudya rinogona kukupa migwagwa rinogona kukupa mishonga kuchipatara rinogona kukupa dzidzo rinogona kukupa support kwete kuti ZANU PF inenge ichipo ichitaura kuti pamberi for 43 years yavanguya kuti timbotirari mebato Zimbabwe iende mberi.
Uko vakafanubata chigaro chemukuru muhofisi inoona nezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vafarai marapira vanoti hurumende yebato ravo yakaratidza kare kuti zvekugadzirisa upfumi hwenyika inozvigona kuburikidza nezvirongwa zvebudiriro zvakasiyana-siyana zvairi kuita pamwe nekudzikamisa upfumi hwenyika.
Isu seZANU PF hatichagoni kunongedzegwa kune zvamakare kare nokuti zvaizvezvi tiri kugadzira nyika tichitungamirwa naMunangagwa. Zvaizvezvi ZANU PF ndoiri kuita mabasa akanaka yoga mukati menyika yeZimbabwe. Zvaizvezvi vaMunangagwa ndooga munhu akakodzera kutungamira Zimbabwe nokuti ndiye oga munhu ari kuita mabasa anobatika anooneka.
Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanoti sesangano vanokurudzira vashandi kuti vasati vavhota vatange vabvunza vari kutsvaga rutsigiro kuti zvavakavavimbisa musarudzo dzadarika vakazvizadzisa here.
Tinoti kumamembers etu nguva dzese mavhosi enyu aisi madonations asi mavhosi enyu macontracts neivavo munenge muchivapa mavhoti. Munovapa mavhoti nekuti munoda kuti vaite chii. Munoda zvikoro, munoda mavasa, munota zvipatara, mushonga wezvipatara, munota rugare rwakanaka.
Ukuwo munyori mukuru werimwe sangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vaKenya's Chamyarira vanoti vose vashandi vanotsigira hurumende inopa pundutso kumushandi kwete kutarisa mushandirwi chete.
Mapato atichatarisa kuti haasi kuzotarisa nyaya dzemuhuru kuti wabva muimba yani, uri wekupi, unoprotektwa nani, kana kuti zvinhu zvawanikwa nenyika zvichibva kuvashandi zvinofanira kubenefita a few elite cartels, kuti few individuals. Bato riri kuita izvozvo kana kuti richange richiita izvozvo harisi kuzofara kawana rutsigiro kwatiri.
Vanoongorora zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti
pange pane kuwirirana pakati pevashandirwi vashandi navanhu zvikuru sei panyaya dzekuti vanhu vawane mari dzinotenga vatambire mari dzinotenga.
Asi nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute Dr Prosper Chitambara vanoti chokwadi chemamiriro eupfumi hwenyika chinobuda chete mushure mesarudzo.
But notably kuti after my elections zvichida patawa ne less pressure on public spending zvinogona kubatsirawo zvakare in terms of sustaining stability atamboona mashonda apfuura.
Zvasarira kuvana veZimbabwe kuti vachasarudza zvipi pane zvavari kutarisira. Iye zvino tombotarisa zvabuda kumitambo yeFIFA Women's World Cup kuAustralia neNew Zealand. Spain yarova Sweden 2-1 ichibva yapinda mumafinals. Mangwana Australia iri kutamba neEngland mune imwe semifinal yemakundano aya. Muchirongwa chedu cheLive Talk The Connection na 8 p.m. nhasi tiri kutaura nevechidiki nezvesarudzo dziriko svondo rinouya uye nezvezuva remauto kana kuti Defense Forces racherechedzwa nhasi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vocherechedza zuva remauto vachivimbisa kugadzirisa matambudziko avo. Asi vachitaurawo pakutsvaga rutsigiro, mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa vati vakasarudzwa ndo vangangotodzorera chiremera kune vanodzivirira nyika. Sadik yotumira vamwe vaongorori vesarudzo ichitiwo iri kunetsekana nemashoko ehurumende ekuti vamwe vaongorori vemamwe masangano vanogona kudzingwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai muna Gibbs Dube.
Kuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mngela ngenjabulo ku-Studio 7 ngolwesibili mhla ka-15 Ncwabakazi 2000. And 23 Mokips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa eHarare athi asebophe abantu abangamajumi amane 40 iningi kungamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ngemva kokuqhuba umkhankaso ezimoteni weKarali. Umkhokeli webandla le-Citizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Jamisa uthi engavotelwa ukuthi angene embusweni ngeviki ezayo uzathatha amanyathelo ukuthi abakubutho bephile impilo engcono. Iqula elizakuya ihlola ukhetho kweleZimbabwe elenhlanganiso ye-Southern African Development Community Electoral Observation Team lizafika elizweni ngolwesihlanu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amapolisa eHarare athi asebophe abantu abangamajumi amane 40 iningi kungamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ngemva kokuqhuba umkhankaso ezimoteni weKarali kulokuthi bayenze umhlangano obukhangelelwe esigabeni seChuru njalo ababotshiweyo basenkambeni yeGlenview lePutiriro. Isikhulumeli sebandla le-CCC uNkosazana Fosai Maere ubekhonona enkundleni yeTwitter ukuthi amapolisa avimbe i-roadshow yabo loba lanxa imikankaso efanayo eZANU PF ivunyelwa. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati uthi amapolisa angenele ngoba umphakathi ubukhonona ngokuphazamiseka ngenxa yomsindo obusenziwa ngamalunga e-CCC wona asuke eGlenview aya evinkilini le-OK Majiphisa lapho bavimbe imigwaqo ngapha behlabela. Unyathi ukuchasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo ayenze lo Sithandekile Mhlanga kweStudio 7.
Complaint was raised to the police. Police attended and arrested abantu abangu-40. So that is the charges they are facing. Ukuthi bona they were not supposed to have a car rally, but they were supposed to have a rally in Chuuru constituency.
Ye abantu abangu-40 bangaphi khathesi?
Abanye baseGlenview police station, abanye baseBudiriro police station.
Ye bamiswa nini phambi komthetho anda?
I can't say. We are still conducting investigations. Ichoka debuti bona abeCPC bafake notification ku-regulating authority besithi bona bafuna ukuba le rally eChuru constituency. Anje but bona they akabazange baye eChuru constituency. They then they car rally instead of a rally. Lapho kwade kufanele ukuthi abantu babuthane khona bona dekarali base basuka eGlenview besiya eGlen Road Majiphisa Road bafika ko-OK Majiphisa baenza lelane sithi na-block traffic baqalisa ukuhlabela bethatha ama-slogan yethi kade kungafanelanga ukuthi baye khona bona they were supposed to go eChuru constituency.
Longu Assistant Commissioner Paul Nyati isikhulumeli samapolisa ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7. Kusenjalo isikhulumeli sebandla le-CCC wobulawayo uNumzana Swithani Chirodza uchazisa ngabhekanele ngebhakane le-billboard ebelilo umfanekiso kaChamisa elitshisiweyo emadabukabusa kuleli dolobho ngesikhathi ibandla leli lisithi alikhankasi ngokukhululekileyo.
Ama-billboard ebesele amalanga efakiwe lapha kobulawayo ngathi ukhithuzane le-trade fair umgwaqo lo wematoposi ule billboard okuthi izakhamizi nxa zingena edolobheni bezikhanane lesithombe sikamnumzane u-advocate Nelson Chamisa, njalo abavele airport ezindaweni zabo Woodville, ezindaweni zabo Kingsdale, endaweni zabo Orange Grove nabo bedlula duzane lalapho kule billboard kamnumzana uNelson Chamisa lapho okuhlangana khona uCardigan lo airport road asebembiza bethi nguRobert Mugabe Avenue. Into eyenzakeleyo mbona kungabe kwenzakele madabukakusa esikhathini zabo 12 midnight ufika kubo 3 AM, njalo kusetshenziswa amafutha awenza ukuthi ama-billboard lawa abhebhe ngamandla. Abantu laba belungisa bebe lamaphepha agoqelwe ama-cellotape ade besebenzisa nje ama-torch ukuthi kubhebhe kulumake. Lokhu sokulamalanga ama-billboard la sesilamalanga, sokulamalanga ama-billboard efakiwe, kodwa esikubonayo thina ukuthi into nxa isenzakala ilizwe lonke siyabe sicabangela bona amabutho asebenza nsitha, ngoba siyazi thina ngesikhathi esidlulileyo ukuthi kungafika ukhetho ona amabutho ansebenza nsitha avamile ukuncedisa iZANU-P F.
Selibikele amapholisa nanga lolu daba.
Ukureporta sizathi sesitshelwa zinkokheli ukuthi sithathe nyathelo bani, kodwa esikwaziyo lapha kobulawayo yikuthi wona amapholisa abefuna ukuthi ayenze umsebenzi, kodwa kusuka kube lelinye ilizwi elivela kubaholi beZANU-P F eliyabe libatshela ukuthi ungaze ucubungule leyo ndaba basop sitshibani ukuthi bona amapholisa akakhululekanga ukuthi ayenze umsebenzi ngendlela efaneleyo. Ukutshengisa ukuthi abantu abasekeli Citizens Coalition for Change lawa amapholisa kakhululekanga lapha ezweni.
Lo ngumnumzana Swithani Chirodza isikhulumele sebandla le-CCC kobulawayo bekhuluma ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7. Umkhokeli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthi engavotelwa ukuthi angene embusweni ngeviki ezayo uzathatha amanyathelo okuthi abakobuto bephile impilo engcono kulalokhu abaphila khona lamhlanje. Umlondolozi Ndlovu usedulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amazwi kaChamisa lawa uwatsho embuthanweni wokudinga usekelo lokuvotelwa kukhetho emangweni weseke esikolweni seMadamombe eMashonaland East ngosuku lokunanza lokuthakazelela imisebenzi yabakubutho ele-Defence Forces Day. UChamisa uthe ibandla lakhe liyaqakathekisa ilanga lanamhlanje esithi kumele amasosha aphile impilo engcono.
Ndaba tinoda kuti masosha edu, mauto edu, ave mauto enyika, kwete embata. Varemekedzwe vachishandira nyika, kwete kushandira bato.
Sifuna ukuba amasosha ethu abe ngamabutho elizwe hathi ebandla. Sifuna ukuba basebenzele ilizwe. Siqakathekisa amasosha, amapholisa lensoli zikahulumende. Uhulumende wethu asifuni balwisane lamabandla aphikisayo.
UChamisa uthe uselungele ukungena embusweni ngeviki ezayo esithi indawo zonke asefike kizo abantu bafuna inguquko. Uphinde wasola kakhulu ukwalisa kwabantu ukuya emhlanganweni yakhe. Ekhuluma enkundleni ye-North Post Stadium eHarare lapho abehlanganele uZulu weZimbabwe ukuthakazelela ilanga le-National Defence Forces Day, umongameli Emmerson Mnangagwa uti uhulumende wake uyabanakekela abebutho. Emhlanganweni namhlanje wabasekeli be-CCC iningi labo belikhala ngokuthi baphilela evalweni ngoba bengavunyezwa ukwenza imihlangano. Omunye walabo abasekeli be-CCC ngumnumzana Libhati Mgwagwa othi akulula ukukhankasa bekhululekile kulumango.
Ah, vele meeting sometimes yenza free manyama awards, manyama awards asenze free. Hiyo problem. Because manyama awards kuyangena abafana babona abafana bezani PF laba fika benza umsindo kuma manyama awards afuna singenele waya waya. Sina abafana be trip usi bayangena waya waya every ward. Even ama campaign rally afuna singene kuma campaign rally. But kuma manyama awards siyangena. The problem kune ma awards asinga ma problems. Isibele kwathi fight ine problem.
Omunye njalo umsekeli we CCC unkosikazi Tendai Chijikamosi uthi bangathaba kwamagama nxa kungaba lenguquko yenkokheli engxenye kungaba lentuthuko koseke.
Abantwana sometimes bahamba esikoleni bangabhadali. Inkinga ke lana seZimbabwe imali ayisebenzi. Uhambahambe emarenini uhambe othengisa akuphumi lutho. Abantu baningi bayalamba seZimbabwe funa ushamisa ukuthi angene.
Iyaqhubeka imikhankaso elizweni ibandla eliphikisayo ele-United Zimbabwe Alliance uza lalo lisenza imihlangano emgwaqweni ama-roadshows kubulawayo. Ibandla le-ZANU-PF namhlanje belingelamhlangano ngoba abasekeli babo bebethe gwaqa enkundleni ye-National Sports Stadium benanza usuku lwabebutho ele-Defence Forces Day emkhosini okhokhelwe umongameli Mnangagwa. Lanxa uMnangagwa ehlala ekhuthaza ukuthi abamabandla ezombusazwe akhankasela ukuthola usekelo okukhetho benze njalo ngokuthula, ingcwethi ezicubungula ezombusazwe kanye lababandla aphikisayo bakhala ngokuthi linkuthazo iphelela emlonyeni kungela manyathelo aqinileyo athathwa nguhulumende ukuvimba izihlakalo zodlakela loba ukujezisa labo abathuthuzela lokuphatheka kulolu dlakela kwezombusazwe.
Wona thina bakatwa utane museve athina bakatwa utane museve tofambana tofambana tofambana.
Ngimele iStudio 7 ngikoseke ngumlondolozi Ndlovu.
Ukuze sihlaziye lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uqukele uDr. Strike Mkandla owalwa kumpi yenkululeko ekuviyo lezipra. Yena othi ilanga elinanzwa namuhla ele-Defence Forces liqakatheke kakhulu.
Bakhona sinini abadla ulutho, bakhona abazinqoqo zomlomo, abantu abaphiwa ama-benefits ngokuba ngamaqhawe akubandla elibusayo. Asithi nabahlobala ngumbuso ngasinyane, kodwa kulamazitha amaningi angazange azize imfanelo zabo. Abanye babaleka sokusiza kwegugulwa umzobulawa abantu, bangena esatasheka, bangena emthwana, bangena iganga lonke. Baningi ababalekayo, kodwa kuyibe ngabantu ababekela ibili. Kodwa kulezi nsuku siyabona kucwayiza sokubuzwa khathe ukuthi abantu be-high commander bezitra bangapi nabo baphiwe izimota nokunye lokhu, bayaphiwa izinto 43 years ngemva kokukhululeka kwelizwe. Iminyaka eminingi kakhulu abantu sebezibeizinto engamaxhekezalukazi abazalwa ngaleso sikhathi. Nanzekela njalo ukuthi abantu be-high commander asitsho amazitra amaningi alezinto azenzayo, achaya izindawo zezamafutha, abachaya lapho kulezilapleni benza njani, amacewa ayekhona ayekhokhela abantu abangamakhaya. Phezu kwalokho izitra lombono wokuthi ababeyingamazitha izizosekusiza kuthathe izimali zabo ze-digitization bazifake bakhe ama-business hub, babe benzile leyo bathathwa nguhulumende bachiquluza i-properties. Asithi thina-ke amaplazi kakhulu namahotela lani okwakungokwamazitha bathathwa akukabuyise lakhathe over 40 years late. So asingeka sithi thina kuyafanana, akufanani. Amazitha imfanelo zawo kawazinzana, amazitha anwayo abanye bayizigoga, abanye basi bahamba babaleka abazange bazuze kumele bakuthi akubafani kodwa njalo bakhona abanye ababesempini abanezikhunde ikhuluma nje khathesi ngakhangela ku-ami zasuthula amazithu amanye anezidla ezinkulu kanje kanye abazuzayo ukuthi kwakhanya ukuthi kuqhawe kwabo kuyananzelela la kade ayisiyo nto emangalisayo ukuthi kuzokwabonakala ukuthi umsebenzi ayawazi amazithu ayefundise umsebenzi nabanye abantu abangene kohulumeni abanye bayachaze ngokuthi bathi bathenga izabo ngiyakwazi abami abangene sebeyizami kodwa bahanjiswa kusevuthinini ezidweni ngabo zindawo sihanjiswe izabho kuya kusenini but bathi bayananzelela babona ukuthi izabhu le nolimi lwabantu abazikhangi ngoba iyabophisa isedu ngangali kuchathisa ikhanda ungakhulumi ukuthi bakwaba izabo so khonokho ukuthi abantu abathi abalula ilizwe kumbe abahanjiswe bayathenga bacine ngichatha ukuthi babe ngamazabhu lamazitha
lo ngumnumzana Strike Mkandla owalwa kumpi yenkululeko ekuviyo lezibra obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga westudio 7. Iqula eliza kuyahlola ukhetho lweZimbabwe elenhlanganiso yeumanyano wemazwe akuzansi kuzwekazi le-Africa I-Southern African Development Community Electoral Observation Mission lizafika elizweni ngolwesihlanu sokusele insukwana nje ukuthi luqhutshwe ukhetho, kubika umqondisi Dube.
Umongameli Hakainde Hichilema wakwaleZambia kusikhundla sakhe sokukhokhela uhlangothi lwe-SADC olubona ngezombusazwe ezomvikela lokuthula olwe-SADC Organ on Politics, Defense and Security wethule umbiko lamuhla isithi iqula lokuyananza ukhetho kweZimbabwe ele-SADC Electoral Observation Mission takhokhelwa ngwako waba ngumsekeli kamongameli welizwe uDokotela Nevas Mumba. Iqula le-SADC lizabe liseZimbabwe kulandelwa inhloso yenhlanganiso le ukuthi kuqhutshwe ukhetho oluhambelana lezinqumo lezimiso ze-SADC kumalunga onke. Amalunga awe-SADC Electoral Observation Mission azabe efakwe esigabeni zonke zeZimbabwe ukunanza ukuthi isimo elizweni siyabe sinjani ngosuku lokhetho ngaphambilini kokhetho kanye langemuva kokhetho. Kodwa abacumula ezombusazo bafana loDokotela Zenzo Moyo bathi vele seliphuzile iqula leli kuyafika eZimbabwe ngoba lingasoke libone konke okwenzakala elizweni ngaphambilini kokhetho.
Leli qembu kumele liqalise mhla ka 17 August. Ama elections akukhona mhla ka 23. Kubanika amalanga amahlani kusiya kwayisithupha ukuthi bakhangele ba observe ama elections ngezindlela balanda ukuya observe i voting process not i election process bekumele ukuthi ngabe vele njengamanje sebe seZimbabwe.
Umoyo uthi ukhetho loluluza ngesikhathi leZimbabwe lisiyathatha isikhundla senhlanganiso yobona ukuqhutshwa kokhetho eSADC Organ on Politics, Defense and Security. Linguquko izakwenzakala emhlanganweni owe-SADC Summit ozakwenzelwa edolobheni leLuanda kwele-Angola ngolwesine lapho inkokheli egoqela umongameli Emmerson Mnangagwa eyabe ikhona.
Angiboni mina ukuthi bangathi beqeda ukudayina badla bonke besenza konke abakwenzayo in a few days time bese bebuya bona bethi ama-elections aweZimbabwe were not free and fair. Okwenza indaba yangkhona ikuye ibe nzima ukuthi emhlanganweni lo oseAngola iZimbabwe izabe ithatha over i-chairmanship eye organ on politics, defense and security okuyiyo le i-organ ekhangela izinto ezihambisana lokhetho.
Noma nje amazwe afana leBotswana leZambia ayakhuza phezulu kokhetho lweZimbabwe eminyakeni edluleyo, umnumzana Gideon Musonda okweZambia uthi abakhengelanga ukuthi SADC Electoral Observation Mission ikhiphe umbiko ongahambelani lohulumende weZimbabwe phezulu kokuqhutshwa kokhetho.
We are aware that elections in Zimbabwe are always highly sensitive and
sikhathazekile ngokufakwa kukaDokotela Mumba ngoba uthatha uhlangothi. Baningi abeZambia abakade bengathatha lesi sikhundla. Iqula leSADC linanza ukhetho kumele libe ngelenelisa ukufaka ithemba kubantu beZimbabwe. Lokhu kumele kutshengise luhlobo lwabantu abakhokhela iqula le-Observer Mission.
Kodwa okhokhela intsha yeZANU PF kobulawayo umnumzana Addington Mpofu uthi bayamukela ngenjabulo iqula leSADC ukuthi lizibonele mathupha ukuthi kulokuthula kanganani eZimbabwe ngaphambilini kokhetho.
Yindlo lokhu kusijabulisa kakhulu ngoba bazathola isikhathi, bazathola ithuba
lokuthi bezibonele ku ground, they will see on their own how peaceful Zimbabweans are, how peaceful our citizens are. Lokuthi abantu wethu njengoba umongameli sechilo u president lama structures wonke awe ZANU-PF ayawutsho ukuthi we want to have a peaceful election. So leli lithuba lokuthi bebuye bezozibonela, lithuba lokuthi bezibonele ku ground ukuthi singabantu abanjani.
Kulokukhathazeka ngezehlakalo zobudlwangudlwangu lodlakela kwezinye indawo zelizwe okuguqela esigodlweni eHarare lapho kwabulawa elinye ilunga elebandla eliphikisayo ele-Citizen Coalition for Change, i-CCC, ngabacatshangelwa ukuthi ngabebandla le-ZANU-PF. Emasingo kuyona le iviki, abasekeli be-CCC baphoselwe intuthu ehitshayo ngamapholisa ngesikhathi amabandla aphikisayo eqhubeka ekhala ngokuthi inkundla yokhetho kayilingani igelezela kubandla elibusayo le-ZANU-PF. Umsekeli kanobhala obona ngendaba ezenzakala ezwekazi le-Africa, unkosikazi Molipe, ukhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi abone ukuthi ukhetho luqhutshwa ngokukhululekileyo njalo athathe amanyathelo okuvimba izehlakalo zodlakela esezisanda elizweni jikelele. Isiphathamandla sikahulumende weZANU-PF umnumzana George Charamba utshele iphephandaba le-Herald ukuthi kulamanye amaqula avela phandle kwelizwe adinga ukuzophehla udlame lokudala isimo sokuxokozela ukuze bagcine besithi ukhetho belungakhululekanga. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7, ngisabron kwele Botswana.
Abatsha eZimbabwe bathi sebelungiselela ukuvota kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa ngeviki ezayo, kodwa kulabanye babo abathi kabasuze bevote kukhetho lolu. UTobias Mutsingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanye bathi selubaphuzele ukhetho ngoba bafuna kube lenguquko elizweni. UTabeth Milanzi ohlala eKwekwe uthi uselungiselele ukuvota.
Mina sengilungiselele ukuvota njalo ngiyakwazi ukuthi ngivotela bani. Kodwa engikukhangelelayo ukuthi at least kube lokungezelela kwemisebenzi, i-standard of living ingezelele, lathi izinto zike zibe easy. Not ukuthi siyastruggle living, konke ukudla, accommodation, everything. Mostly okusi-affecta is the economy.
UCarol Moyo okubandla le Movement for Democratic Change laye uthi uzavota lo nyaka.
My advice to amayouth ukuthi nxa sivota sinanzelele ukuthi sivotela abantu esihlala labo ezindaweni esihlala kuzo, like from our constituencies. Sivotela ama-MPs ahlala kuma constituencies, ama-councillors ahlala kuma wards, abantu esibazi sikwazi ukuthi nganxa sesilenhlupho sibadinga ngapi, sibathola ngapi.
UPasho Rafael Sibanda ozancintisa kukhetho ekubandla le-Citizens Coalition for Change uthi baningi abatsha abafisa ukuvota lonyaka.
Well, i-politics azila ukuthi uyisizindi kumbe njani, kuya ngomuntu ofunwa ngabantu. Ngoba ngabe kuya ngokuthi basizindi njani, ngabe iZANU yakwanisa ukuphatha kuhle ilizwe. Kodwa ngenxa yokuthi ayisiko ukukhanyelwa ngabantu, iZANU yehlulekile, kayifunakali. Ngakho ke abantu bafuna ibandla elitsha elikhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa.
Kodwa uNyari Pechani uthi abantu abaningi bazavotela iZANU-PF.
Ma bevota akumelanga becabange kabili okathathu. Ubaba Mnangagwa labo MP labo kansela bakhe yibo esibabona ukuthi are the right candidates ukuyenza umsebenzi lona.
Inhlanganiso yebona ngezokhetho e-Election Resource Center yenza uphenyo olujulileyo ngonhlangula lonyaka oluveze ukuba kulabanye abatsha abathi kabasoze bevote kukhetho oluzayo ngoba kulanto ezaguquka bengaze bevotele abantu ababakhethileyo. Omunye wabatsha abangasoze bevote ngukalistas Moyo.
To be honest, impumela yokhetho lwaseZimbabwe sonke siyayazi khathesi, so even abantu bengakayivota, we may not say it out loud ubana ngubani ozanqoba, kodwa sonke siyakwazi ukuthi obawinayo ngobani. So nxa kunjalo yabe ngichithela nesikhathi sami ngisiyavota, kungcono ngizidingele imali yokuziphilisa ngoba okhetho lokhu akuncedile kancane.
Bakhona abanjengaye abathi akuncedi lutho ukuvota. Umnumzana Thembelihle Mhlanga, ingcwethi yecubungula ezabatsha, uthi kumele abasakhulayo vote kukhetho oluzayo ngoba kunengi abaza kuthola.
Bona laba abantu abafuna ukuyavota, it's only that aba registeranga, but yibo ekugcineni ababebeloke bekhala wese ukuthi izinto azitshintshi. Kuzatshintsha ubani wena ungatshintshanga? Ukuvota kuqakathekile, ukhetho lona luqakathekile.
Wengeze esithi abatsha kumele behlolisise okwethulwa ngabancintisayo ukwenzela ukuba bevote kahle.
Akumelanga bakhangelele ukuthi sivotela ibandla liphi, kumele bakhangele i-potential ukuthi umuntu lo sengimfake phakathi laphana kumbe a certain leader at a certain level, xa sengifake laphana izangisiza ngani ku-everyday to life, izaguqula kanjani esigabeni sami, ilizwe lami, ngoba singaphonga ukuvota sivotela ama-political parties akusisindawo lokuyani.
Kulabatsha abaningi eZimbabwe okwedlula abanye abantu, lokhu yikho okwenza amabandla ezombusazwe ezame ngamandla ukuba abatsha bevote kukhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Yes, ke sizwe ke abantu ukuthi bathini kuStudio 7, lingakhohlwa ukuthi ke lilakho ukuthi lisixhume kuVOA Ndebele kuFacebook page, ningele njalo nakuInstagram lezinye indawo. Ake sizwe ke abantu bebengelela abanye.
Kama ngubuso Sibanda ivela elufana okwamanje balinsebenzela lapha ebutwane haburoni ngithanda ukubingelela abafowethu abase-South Africa nabanye abasekhaya eZimbabwe ekudinga usisi usehlekele Sibanda nomkakhe uPiyane Mpofu nabazukulu bonke nje. Ngiyajabula njalo ukukwamukela emsakazweni we-Studio 7. Ngibingelele nomamami khona le edinga laye, ngibingelele labangane bonke nje nabazabami u-Anodinuko Nolivita bonke labomalumekazi lafana ekhethwa lafanele ufane lafana. Ngizomirela abazukulu bami abangakho uPadre Mpofu laboprofesa Mpofu noRibi Mpofu labo bonke nje okuthiki ya ngibona nganayi labafowethu abasendembesi le besifanda le. Hayi ngibona ngani sebephele
kodwa ngokwazi lati Ndlovu wawuhlala seplani entolongo la okwamanje ngise-South Africa. Linjani balandeli, linjani balandeli, baphila abalandeli lapho? Abantu bevote kahle lapho, bevote kahle nami ngizobe ngikhona esekelweni lokuvota lapho. Yezwanani abalandeli, lube lothi usukulweni lokuvota la. Abangane bami linjani lapho ekhaya elihle Freshard umfoka Ndlovu njani? Sintiyaduka usisomu njani lapho umama wami uSifelane Sibanda u-right lapho, nabomalume bami ba-right lapho, isandla sami uPhumuzile Moyo u-right sindeze. Alright, hayi siyabonga abalandeli.
Ngibizo ngu-Benefit Sibanda, ngisukela uPane emsewele. Ngiyabonga kakhulu ukuba sekufini enkulu kakhulu yokubingela ishobo nabomalume nabokhulu. Sihlangana nje ngokuthwala nzima kwethu lokhu nje ucala iganga, but kungasekuthanda kwethu. Bengikhulekela ukuthi nje abalaleleyo nje lami ngingafisa lokhu abakufisayo ngendlela engifisa ngayo, ngoba bengingathandi ukuba segangeni, bengithanda ukuba sekhaya. Ngingela kakhulu enkayi khonale, sibabingele kakhulu eSilobela, sibabingelele eJotsholo oDube phansi khona ngalesi sidlule, sibabingele kakhulu eNyamendlovu ngobuningi ngezihlobo. Ngiyabonga kakhulu.
Laba-ke ngabalaleli be-Studio 7, le yi-Studio 7 esakazayo eZimbabwe, lesizwe siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. ULive Talk namhlanje uhlelo lwabasakhulayo ole The Connection, sixoxa labatsha abaseZimbabwe ukuze sizwe imbono yabo ngokuphathelane lokhetho lokudinga amakhansela amalunga edala lephalamende lomongameli oluzakwenziwa ngeviki ezayo ngolwesithathu mhlaka-23 Ncwabakazi. Singakehlukani zihlobo, sike sibone indaba ebezikhokhela namhlanje. Amapolisa eHarare athi asebophe abantu abangamashumi amane 40 iningi kungamalunga ebandla ele-Citizens Coalition for Change ngemva kokuqhuba umkhankaso ezimoteni weKarali. Umkhokheli we-CCC uNelson Jamisa uthi engavotelwa uzaguqula impilo yebutho. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
Ye lingakhohlwa ukuthi sigxhuma phela ku-email yethu studio7@voanews.com. Libone njalo ukuthi lilakho sigxhuma endaweni esinenge esijeneyo. Lapha ke sikhuluma ke Facebook, VOA Zimbabwe, VOA Studio 7, VOA Shona. Kuzobuya njalo ne-Instagram phela lingakhohlwa sile Instagram page yethu ukuthi lingangena khonapho ke libone esikwethulela uZulu. Kuningi kakhulu esifisa ukuthi silethulele njengeStudio 7 likhulumane lathi lakuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni sijalo ukuthi siliphakulele okumnandi okunye okumangalisayo. Umthembo sijabayo lowo. Siyabonga. Zulukandaba.